manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumi guru 9 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid muZimbabwe zviri kutaridza kuti chirwere ichi hakuna kwachati chaenda. Uyezve zviri kuratidza kuti panoda basa rakawanda zvikuru rekuti surveillance system yepublic health muZimbabwe inge ichienderera mberi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Varayiridzi voshushikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakati hurumende yavo haisi kuzombunyikidzwa nezviri kudiwa nevadzidzisi. Masangano evagari vemuHarare nechitungwiza ochema-chema neurongwa hwemakanzuro avo kuda kuputsa zvivakwa zvakavakwa zvisiri pamutemo. Sangano reWorld Food Program rinopiwa mubayiro we-2020 Nobel Peace Prize. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19 huri kuramba huchikwira zvichitevera kubatwa kwevamwe 32 kana kuti 32 vaine chirwere chine zuro wakare pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumaviri nevapfumbamwe kana kuti 929 vakavhenekwa nezuro. Vese vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Aka ndekekutanga mukati memazuva anodarika masvondo maviri kuti uwandu hwevanhu vane chirwere ichi udarike 30. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose wakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumashanu nemumwe kana kuti 7,951. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro vakanga vave zviuru 6 nemazana 4 ane 46, izvo zvakasiya vanhu chiuru nemazana 2 nemakumanomwe nevatanhatu kana kuti 1,276 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vafa wakaramba huri pamazana 220 nevapfumbamwe kana kuti 229 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Matunhu akawanikwa vanhu vaine chirwere ichi anoti Ulawayo iyo ine vanhu vapfumbamwe, Harare ine vanhu 10, Mashonaland East ine vanhu 6 neMashonaland West ine vanhu 9. Dunhu reMashonaland Central harina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino, kuchitiwo dunhu reHarare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa vanosvika chiuru nezana nemakumaviri nevapfumbamwe kana kuti 1,129 vari kurwara kusvika nezuro. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vanoti kukwira kweuwandu hwevanhu vakabatwa vaine chirwere ichi kunoratidza kuti chirwere chichakadzika midzi munyika. Dr. Nyashanu vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachizvidzivirira kubva kuutachiwana hunokonzera chirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid muZimbabwe zviri kutaridza kuti chirwere ichi hakuna kwachati chaenda. Uyezve zviri kuratidza kuti panoda basa rakawanda zvikuru rekuti surveillance system yepublic health yemuZimbabwe inge ichienderera mberi. zvinenge zvichida kuti hurumende inge ichitewera rural areas kwakaenda vanhu. Iye zvino vanhu vapararira munzvimbo dzese, saka chirwere ichi chakukwanisa kungowanikwa pese pese. Saka kukwira kwachiri kuita kuri kutaura kuti vanhu vanacho chirwere chirimo muhani imomo, uyezve panofanira kunge pachiitwa aya tinoti interventions kana kuti zvidziviriro zvekuti chirwere ichi chisatapukira mune vanhu vakawanda.
Kune nzvimbo dzakamboziviswa dzakaita seHarare neBulawayo dzichinzi ndidzo dzawanda vanhu vane chirwere ichi, anganzi pachirungu mahotspots. Muri kuona here hurumende iri kuita zvinogutsa mukuvheneka vanhu munzvimbo idzodzi dzinganzi mahotspots?
Ndinofunga kuti muZimbabwe hazvisi kunyasa kunge zvichifamba mune mazvo, nekuti kana tisina surveillance system yakanaka yekuti tinenge tichikwanisa kuzenge tichitevera vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCovid, nekuziva zvekuti panopinda nevanhu vachibva kunyika dzakasiyana-siyana ndepapi, zvinoita kuti zvinge zvichinetsa pakuzoti tinge tichiziva kuti ndiani anganga achitestwa. Asi chinofanira kunge chichiitwa chaicho ndechekuziva iye zvino kuti nekupinda nekufamba kwaita vanhu vachipinda muZimbabwe, Ministry of Health inofanira kunge ichiona kuti iri kutevera kunzvimbo dzese, hapasisina maselected areas. Asizve vanenge vachifanira kunge vachiona kuziva kuti panopinda nevanhu ndepapi, uyezve vanhu ava vachionekwa kuti kwavabva vabva vavhenekwa here, kana vabva vavhenekwa vasina chirwere ndizvozvo, kana paine matests anenge achiitwa anga achiitwa nemazvo.
Zvii zvamungakurudzira kuti veruzhinji vaitewo mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19?
Chinofanira kunge chichiitwa ndechekuti prevention systems akafanana nekupfeka mask, akafanana nesocial distancing, akafanana nekunge vanhu kana vakaungana vasange vakanyanya kuungana vari padyo napadyo. Zvese izvi zvinofanira kuramba zvichitaurirwa vanhu vachidzidziswa neyatinoti health promotion, nekuti iye zvino kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere kuri kutotiratidza kuti chirwere ichi chichiriko, chiri kupararira muvanhu.
Vanga vari Dr. Matthew Nyashano, vanhu venyanzvi mune zveutano, vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi pasi rose, inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni 36 nezviuru mazana 5 nezvinomwe, kana kuti 36,577,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika 1,062,000 vafa nacho. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCovid-19, vanhu vanodarika mamiriyoni 4,605,000 kana kuti 7,609,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika 210,000 kana kuti 212,000 vafa. Varairidzi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutambisa nguva yavo vachikyisidzira varairidzi vasiri kuenda kumabasa. Varairidzi ava vanoti dai vaMnangagwa vatsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko remihoro rakatarisana nevarairidzi munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vakawanda vanoti vari kukatya madzwa zvikuru nemashoko emutungamiriri wenyika vakataura kwaMutare vachiti hurumende yavo haizobvumi kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi, vakati vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mihoro yavo. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Shou, vati hurumende ndiyo iri kutombunyikidza varairidzi nekuvamanikidza kuti vaite zvisingagoneki. Vazvowo vati nyaya iripo ndeyekusakwana kwemihoro, nekudaro hurumende inofanirwa kugadzirisa kuti varairidzi vawane mari inoita kuti vararame pamwe nekukwanisawo kuendesa vana vavo kuzvikoro.
Varairidzi varingoti mari iyoyo haikwanisi kuti vakwanise kuti vaende kubasa kwavo. Vane chidokwadokwa zvekuti vaende kubasa asi mari haikwani yekuti vakwanise kunge vachienda kubasa kwavo. Zvikuru sei maschool fees akakwira akuita ma 26,000 to 60,000. Saba wano wana inga nunga tida kutu wano kutu iyo wabereki wanawa wangaenda kushukoro sei iyo wajitanga 3.6.
Vachipindura panyaya yekuti hurumende haina mari yekupa varairidzi, vazvowo vatiwo zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vehurumende vakadai semasoja nemapurisa vari kutambira mari yakawanda kudarika varairidzi. Vazvowo vatiwo hurumende ngaise pachena mari dziri kutambirwa nevashandi vese vehurumende, vachiti hazvibatsiri kuti vamwe vashandi vehurumende vanotambira mari yepamusorosoro, vamwewo vachitambira mari isingakwani kuti vachengete mhuri dzavo.
Kana pata kunofungwa kuti varairidzi vanoda mari dzakawanda, isu tinochallenja hurumende kuti iproduce masalaries anotambirwa nemuvese, kubva kuna president kuenda macabinet ministers kuenda kumamps kuenda kumateacher kuenda kusvika kuna groundsmen. Zvingaitawo here kuti groundsmen wapachikoro anotambira mari inopfuura yaticha?
Munyori mukuru musangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vati chero vakanyimwa mari nekuti havasi kumabasa hazvina musiyano wakanyanya, sezvo mari yacho yavari kutambira iri shoma shoma zvichienzaniswa nemari inodiwa kuti munhu ararame pamwedzi wega wega.
Chimiro chakaita muzvikoro zvedu ndezvekuti varairidzi vari kuda mari kuti vakwanise vachidzidzisa, nekuti varairidzi havana mari inokwanisa kunge vachienda kumabasa, nekuti hazvina zvazvichachinja kuti vataura kuti vasiri kuenda kumabasa vasipihwa mari, nekuti mari yacho yavari kuzopihwa yakangofanana nekusapihwa mari. Saka isu tucharamba takamira ipapo pakuti varairidzi ngavange vachiwedzerwa mari.
Mutungamiriri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Kundani vatsinhirawo vachiti varairidzi vane chido chakanyanya chekuenda kubasa, asi vakati hazvibatsiri kuvati vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vaveko. VaGundani vatiwo vakazvipira kuita musangano nemutungamiriri wenyika kuitira kuti vanyatsovaonesa zviri kusangana nevarairidzi.
Semusangano weZimbabwe Teachers Association takazvipira kuti tiite nhaurirano dzinosanganisira kana nehighest office yepresident wenyika, tichivapawo umbowo hwokuti pasi apa pakambomira sei.
Varairidzi vanoti vanoda mari dzemihoro dzinoenderana nemadhora mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuAmerica, uye kuti kuzvikoro zvese kuiswe urongwa hunobatsira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 kuti utano hwavo nehwavadzidzi huchengetedzwe. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa kuti tinzwe divi ravo pamashoko ari kubva kuvarairidzi. Vachitaura kwaMutare neZuro mushure mekushanyira nzvimbo dzakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai kuChimanimani, vamunangagwa vakati hurumende yavo haizobvuma kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi, vakatiwo vese vari kuramwa mabasa vachasheya mihoro yavo. Asi masangano evarairidzi ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kubasa. Vana Sorojena vareremo hapwa dzemakomo vakasiya vataura kuti panorwa mikono uswa ndihwo hunokuvara. Ichi ichokwadi sezvo kunetsana kwehurumende nevarairidzi kuri kuvhiringa dzidzo yevana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano anomirira vagari mudunhu reHarare reMetropolitan vari kupikisa chirongwa chemakanzuru ari mudunhu iri chekuputsa dzimba nemabhizimusi zvinonzi zvakavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chiziviso chayakapiwa nehurumende chekuputsa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo, kanzuro yeChitungwiza neZuro yakazivisa kuti ichaputsa zviuru zvedzimba nemabhizimisi mimisha yakawanda inosanganisira St Mary's, Seke, Zengeza nemimwe. Dzimwe dzedzimba dzichaputswa ndeidzo dzakavakwa panzvimbo dzakaita seMacheke Square kuSt Mary's, dzimba dzakavakwa kuseri kweSt Mary's Police Station nedzimba dzakavakwa pamatoro ari pedyo nenzvimbo inoyuga vanhu kuSt Mary's kwekari. zvakare. Muzvare Alice Kuvea vechitungwisa Residence Trust vaudza Studio 7 kuti vachapikisa zvakasimba urongwa hwekanzuru vachiti zviri kurongwa izvi hazvisi pamutemo.
Uye zvekare tichitasa bumbiro remutemo rinorambidza nyema illegal suspension illegal demolition kwatiri vagari ari illegal nekuti dzimba idzi hadzina kuvakwa nhare hadzina kuvakwa nezira hadzina kuvakwa marimwezvi dzimba dzine makore dzakavakwa ende kanzuro yaiona kunyange velocal government vaiuya kuno vachipfuura vachiona dzimba idzi dzakavakwa nhasi munhu wongofuma achinzira chakukupwa nhiya pasina notisi.
Muzvare Kuvea vati kunyange hazvo kanzuro yavo yakazivisa nzvimbo dzichaputswa dzimba nezuro, kanzuro iyi yakatotanga kuputsa dzimba.
Vakatotanga takatokuma tichiona kwatotanga kudistroya Saturday izvozvo handikutotaura izvozvo pamakoni kari kutodistroyiwa izvo.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vaMavela Skumalo vati vari kupikisa urongwa hwekanzuro uhu.
Sakawo hatina chete kungotaura nemagweta edu, tabata nawo zvakare na nevakasanochibata chigaro chatown clerk vanonzi mai Matrona zvakarewo tikataurawo na development coordinator amai Chisango tikawirirana kuti tiitewo musangano musi womuvhuro wechimbi chimbi wekuonesanawo kuti chirongwa ichi chiri kubva kupi, chine zvinangwa zvei, zvakare tingabatsirane sei kuitira kuti toita yatingati pachirungu win-win situation, pasawane vanoluza pasawane vanohwinawo. Zvakare
vakumalo vatiwo vanoshamisika kuti pave neurongwa hwekuputsa dzimba asi pane mutongo wakaturwa nedare repamusoro unorambidza kanzuro yechitungwiza kuputsa dzimba idzi muna 2017.
Saka hongu tinoziva kuti nguva yafamba kwafamba makore anokwana kuita matatu kubva muna 2017 asi dare richakamira ipapo nekuti nyaya iyi haisati yaenderera mberi yapinda mumatare. Guta richitungwiza rikapiwa mvumo kuti rienderere mberi maringe nei nekupunza dzimba idzi.
Kanzuro yeHarare iri kuronga kutanga kuputsa dzimba dzakavakwa panzvimbo dzisingaite nguva pfupi inotevera. Meya veHarare vaJacob Mafume vati vanhu havafaniri kuvaka pese pese zvisina mvumo yekanzuro, uye dzimba dzinovakwa pasingakodzeri dzichaputswa.
Isu tinoda kuti panenge pari raiti hapaputswi, asi panenge pakaitwa zvisiri pamutemo pakaitwa musengabere panoita nyaya.
Dzimba dziri kuputswa ndeidzo dzakavakwa pamatoro, nzvimbo dzaifanira kuvakwa zvikoro, machechi nezvimwe, dzimba dzakavakwa pasi petambo dzemagetsi nezvimwe zvakadaro. Mushandi mukuru mudunhu reHarare Provincial Development Coordinator vatafadzwa Muguti vakaudza makanzuro eHarare nechitungwiza masvondo maviri apfuura kuti anofanira kuputsa dzimba dzese nemabhizimisi akavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe, vachiti vanhu havafaniri kungovaka pese pese. VaMuguti vanoti nyaya yekuvaka pese pese mumaguta inofanira kupera zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reWorld Food Program rapiwa mubairo wegore rino weNobel Peace Prize senzira yekuremekedza mabasa ari kuitwa nesangano iri mukupa vanhu chikafu pasi rose. Vachizivisa nezvemubairo uyu, komiti inopa mubairo uyu yeNorwegian Nobel Committee yati iri kupa mubairo uyu kuWFP sezvo yashanda zvakasimba mukuona kuti vanhu vane nzara vavana chikafu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 icho chiri kubata vanhu vakawanda pasi rose. Sangano reWFP rati mubairo uyu unopa rudadiso uye mucherechedzo kuvashandi vesangano iri vari kubatsira vanhu vanodarika zana remamiriyoni nechikafu pasi rose. Mutauriri weWorld Food Program vaThompson Piri vati sangano ravo riri kushanda munyika makumi masere nesere pasi rose uye zhinji dzacho hadzina kugadzikana. Tambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti riri kumhanya mhanya zvikuru kuitira kuti ribatsire zviuru nezviuru zvevanhu vemuDemocratic Republic of Congo vari kutiza kurwisana kunotyisa nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu ari kumabvazuva kwenyika iyi anoti North Kivu neIturi. Zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vemuDRC mamiriyoni mashanu nechidimbu havasina pekugara. Vanhu vari kupinzwa munhamo iyi nekurwisana kuri kuitika muNorth Kivu neIturi. Mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaisa mashoko paTwitter yavo vachiti mauto ose emuAmerica ari muAfghanistan anofanirwa kudzoka kumusha gore rino risati rapera, vakuru vakuru vemauto vanoona nezvekudzoswa kumusha kwemauto ari kunze kwenyika hapana kana ati ataura nezveurongwa hwavaTrump. Nguva yatarwa navaTrump iri pedyo zvikuru nenguva yanga yatarwa nehurumende yavo, uye zvinonzi vakuru vakuru vemauto paPentagon vari kunetsekana zvikuru nezvichakonzerwa nedanho ratorwa navaTrump iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupika majeri ekuBotswana zvinonzi hazvisi kutora mukana wekuti zvinopikira kuZimbabwe sezviri muchibvumirano cheZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaiswa mumusi vaudza Studio 7 parunaro kuti hakuna chizvarwa cheZimbabwe kana chimwe zvacho chakaita chikumbiro chekuti chidzoswe kumusha kubva pakaitwa chibvumirano ichi mwedzi mipfumbamwe yakapfuura.
Kubva patakaita chibvumirano ichi mwedzi mipfumbamwe yapfuura hakuna chizvarwa cheZimbabwe kana chimwe zvacho chakaita chikumbiro chekuti chidzoserwe kumusha kunopika jere.
Vamusi vati Botswana yanga yakatarisira kuti chaderedza uwandu hwevanhu vari mumajere enyika iyi kuburikidza nechirongwa ichi.
Tiri vebazi rekudzivirirwa kwenyika nezvemutemo. Shuwiro yangu iri kuti tideredze uwandu hwevanhu mumajere edu kuburikidza nechirongwa ichi.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe chiuru chimwe chete nemazana manomwe nezvinomwe zviri kupika munyika iyi, kotiwo mazana mashanu nevatatu vakamirira kutongwa kwemhosva dzavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mujeri muBotswana chisina kuda kudomwa nezita racho chinoti majere muBotswana akanaka kupikira zvichienzaniswa nemajere ekuZimbabwe.
Eya, ndiri inini ndingasada kuti ndiende kujeri rekumusha ndekuti panguva yari zvino zvinofanana nemishonga, chikafu, iyo government pachayo iri kutadza kuti ikwanise zvimwe zvinhu zviri simple. So kana taisusu manje taakujeri kune zvirwere zvakawanda, naivo vanhu vacho vanenge vari maprison havasi kurarama zvakanaka. So chii chichaita kuti isusu tirarame zviri nani? Kasi kuimwe nyika zviri nani?
Mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Mbofana vaudza Studio 7 kuti kubatwa senhapwa kunoitwa vasungwa mumajere emuZimbabwe ndiko kuri kuita kuti varambire mumatirongo eBotswana.
Majeri emuno munyika haiti kugara vanhu. Majeri emuno munyika haakodzeri kuti agare kana mhuka dzadzo zvezvipfuwo. Tinotoona veSPCA vangatomhanye mhanye kuti muri kushusha mhuka idzi nyangwe dzakaiswa majeri akaita seatina muZimbabwe. Ndo uchapupu hatiri kuudzwa nevari kunge vapedza nguva vari majeri muZimbabwe. Saka handionini pane munhu chaiye angabve mujeri kana rekuBotswana kana rekuSouth Africa kwavakatogarawo zviri nani zvinokodzerawo nekodzero.
Vambofana vanoti kupinda mujeri remuZimbabwe kunochisa nokuti hakuna zvinhu zvinodikanwa kuitira kuti utsanana neupenyu hwevasungwa huchengetedzeke.
NeCovid yanetsa, chero pasina Covid handingadi kupinda mekuti pekurara chaipo panonetsa. Apa uri kurumwa nenda, apa pekugeza chaiyo kana pekurasawo kekuzvibatsirawo kurasa mvura chaiyo kana kudii hapana, hapaiti. Ndoti ndosi hangu kwandakavharirwa kuBotswana kundoti ndiise ikoko, aiwa dzinenge dzatorashika njere.
Vachitsigira mashoko avambofana, mumiriri wezengedza wese muNational Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vakabuda mutirongo munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vabvisiswa mari yechibatiso, vanoti majere emuZimbabwe haana zvekudya zvakakodzera uye magumbeze ekufuga. Munanye mavuvu gorerino sangano re Human Rights Watch kuchamembe kwa Afrika rakaburitsa gwaro richikurudzira hurumende yava Emerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevasungwa munyika. Studio 7 anaukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemajeri vaZiambi Ziambi kuti tinzwe divi rao panyaya iyi sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Muna chuwavhu gore rino, Zimbabwe yakaburitsa vasungwa chiuru nemazana mashanu senzira yekuderedza uwandu hwevasungwa vari mumajeri emunyika. Pari zvino, Zimbabwe ine vasungwa vanodarika zviuru makumi maviri, asi ichikwanisa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Izvo zviri kuita kuti vasungwa vagare vakamanikidzana munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Masikira sei vatere vesodo sove. Ndini nitwa Chirandundru Cape Town. Chekuchanga dotara pamusoro pana maikupi avo. Kuti haana maikupi chimboita zvamuri kuita izvozvo izvo. Ndizvozvo chaizvo chaizvo. Maizvezvi makunyatsoratidza zvamuri zvino. Takuchikuonai takambotanga tichifunga kuti dzimwe nguri muri kurwira zita nekuita sei. Bati iye zvino machinyatsoburitsa zvamuri chaizvo chaizvo. Takuonai manje. Haiwa manje zvamaita izvo hazvimbozofa zvakachinja moyo yeduba. Tinoziziva magumo azvo nezano PFU yekuti magumo azvo anomira zvakanaka. Uye ndinokurudzira vana veZimbabwe nekuda kwechirwere checoronavirus ichi kuti ngatingorambei tichipfeka mamaski ati sezvatengoita mazuva ese. Bhozi chirwere chacho haisati chapera ini chinogona kudzoka zvine simba. Saka ngatisavarairwe ba ngatingoramba tichiita zvataingoita kubva pakutanga. Ndatenda hangu.
Titi mafelazi maswera sei ndi mkoma Donald Mambo Magura Stenberg. Ndoda kubvumira na zvangu na Honorable Lillian Timvios. Ndo vanhu vakanga vafuti kwa ziripa mtemu. Kwita wa sawa madina tifangia wa kitu anatokozani kupea. Asi hapa mkatasa kuti zeligi inofoka unge ikipindula mfunzo. Nukuti vacha misa wakanga waka mirira batu. Re MDC Alliance pa ballot paper. Tokozani kupea nganga mirira batu rake. Saka iwa wakusuti kwa MDC Alliance ya isi party. Wakuna usamotu kudini nukuti wana wanga wari mazama vila nga ripa ballot paper one. Saka zeligi hapa inofoka uda nga uti ipindule mfunzo uyo. Kutu waka swamza sii. Nukuti zeligi inotuanenya inofoka upindugwa kuchekesera wanu. Kutu waka swamba sii. Kuti iyo wanuta si batu MDC Alliance. Asipa ballot paper rakanga riripo raka miriri wanu mtunga mira enzi wa chemisa. Tokozani kupianga kamiri la batu rake pa ballot paper. Saka chicha kaiti kaipa.
Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndiri mu Washington.
Chirongwa chelife talk na 8 PM na tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varairidzi voshushikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakati hurumende yavo haisi kuzombunyikidzwa nezviri kudiwa nevadzidzisi. Masangano evagari vemuHarare nechitungwiza ochema-chema neurongwa hwemakanzuro avo hwekuda kuputsa zvivakwa zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Sangano reWorld Food Program rinopiwa mubayiro we-2020 Nobel Peace Prize. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.